Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutandira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutandira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapakuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzinozvo. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare. Kumatare uko tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nyoma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapakuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefojga ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rine vanhu izvozvo ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransactionary munyika ama US dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndoo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti fomula yacho ndoo imwe chete asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani edaunotenga chimbo unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekuperekwa havishandi asi short.
Asika vari kuti iyi imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatosenya dzedigital currency takuya kunyaya dzemabeauty coin all those things which we are still grappling with chii imhukai kuna isei tichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anovinzwisisa here nekuti when ukaita police unongeza tu vana wa kumuke kuwa ku direction au watu waendi vesi behave anenzira dawa tu waite sekutu kaisa gold kuti musatenga mare ma US kana mapua masimtola kitenga goride vana yofana kumuke watenga goride bariga utenga ma US saka izozo hazina kushanda pa gold coin saka zvinoshanda sei pa digital currency digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndo unonesa vanhu mucommunity ye Zimbabwe ende haisi yakashanda inoshanda kuwe market inonga iri ine financial depth ikuti nzvimbo yacho iyoyo vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magesi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
kuti titarisa iro dhora racho tirikuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa ma RTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tirikuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti budget hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kuma elections nekuti yanga yanga yakadhairaitwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipapa home kuma maministry yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumarket umo vanhu vano vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutenga foreign currency retio tiza iri chamiramba munhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kuma Avenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matano achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aJorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mhirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa no stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yeBindura Highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambo suma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kiriyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuwanta kurura mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Hatiri kuti kumapurisa aiwaka, basa renyu imi semapurisa ndere kuinfosa mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matanho api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimhosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFredrick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaNS Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofundidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhu yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo, ende hondo haina kunaka. Hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwawo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvezvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo chidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo asika mukatarira kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hombe sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodawo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyamamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazvino matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro pakapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Noite Mwanje. I played for Cape United, former Cape United player, and then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years, and then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy, ili associated na Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents, my talents. Mabiriki, wane talents. From 2-3-4 kujina kwa tiri kutori ni eto ya tida kuzo ita pambe hapo mbedi na jini yukenda kusawu pane akati ni atikenda kuna ukuwa kwa tadeli kwa kumatisayo sikoko nisakibe mbona dewa kwa kaneza zinjaki paka vana vese o age group very free wano utifati ya mungu kwa madite uzipenisa kani free ekandiwo kuzishoma zvandingango pa hangu paris.
Muri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Kutangira pa under 13.
kusika under 21 ndo vana vatakatarisira iravo.
Tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba, pane ligi iripo here yamuri kutamba muri nevadika?
So far hatisati tajoina ligi, but pane ligi yataida kujoina pane maakademi. So far tiri about 6-7 maakademi, ya Dickton Choto neya FM Mazarura neya Costa namo ine isime yangu. Saka tichiri kuorganizwa kuti tijoine tite ligi iripei yakadaro, tikwanise kuti tikwanise kuti vadika vakwanisewo kusvikawo patakasvika, bhikozi vakomana ava vandataurawo vakomana vakambotamba kuiro. Saka vanoziva zvinoda kuti zvidhivhenipo maakademi, ande saka takada kujoina ligi iyoyo ndoyatirikuda kufoma.
Ko vana Capes nana Dynamos havana here kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maKaizer Raisers vechidiki, ava zviri kufamba sei?
Nyaya iyoyo dzinete, because tikuto ndakatoshandisawo nejunior police yakatobva yatorwa. Zvinhu zvazvaitombotaurawo nevamwe vakuru vamutambo vemafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvinhu zvakufamba maakademi edu. Dai kuri kutaurirana nevakuru vavo, towirirana, tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tiita kumarurawo iriyo, tichivapa maplayers mukuona kuti timu iendere mberi. But takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho, saka takabva tangosiya kuti vatatangunguta se kuzviitira zvinhu zvedu te.
Saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi, pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka?
Ndingataura hangu handingakwanisa kutaura, because vacho munoziva kuti apana vasati vatamba bhora ka. Saka ukataura manje kuti mningi anokwanisa kutodai zvinovakanganisa mumatambiro manje, anobva afunga kuti akutamba sereki. Asi mutimu mangu inini ndine about 5-6 players vandi kutarisa kuti semangwana vachave ngowo munewsetbo vachatamba uku iko kusiza takaita.
Zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika?
Mari chai chaiyo senge vechidika ikakuudzai kuti secret iripo, hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika. Chavanotoda ka equipment mabibza ekutrenesa nemakombi anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu, mungovatengera mazoi nechingwa, because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari, havamboda mari yakawanda. Saindiroshamisira kuti matisi vakaita sana Capes vanana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei, because hapana chinhu chandoti chinotodhaka itransport kuva nebhazi rekungovatakura kana kombi ndochinotodhura, but zvimwe izvi hatifii kuti pane chinonoita.
Saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo, vangakubatei sei?
Vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369. Pa13 years, vakataura pa13 years, ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yes. Training below 10 years tichotanga ipapo tichienda mberi.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaitiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Kwaziwai vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine umwe muteereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvanzi rapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi. Taurai henyu maonero enyu vazvishezha.
Zvakanaka iva Hwande, nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yandekuti nyaya ema azvino kudzira kuti munhu varume vachati nevarume ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadzwe saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinonyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera nokuti mukatarisa nhasi kana pakaita murume ada kushata nemurume machechi ariko chaizvo unotopiwa vamwe mafundiso vanove vachiita vachikushatisai varume nevarume vakadzi nevakadzi saka tiri kuona kuti machechi chaio chaio nawo atorasika aakutedzera nyaya yemarights nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichateitire varume saka ipapapo ndo panotangira kushata saka nhau yemaequal rights iyi marights akanaka pane akanaka pane asingadii mukatarisa vanomirira varume vanoda kushata navarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa namwari ashata tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi ndizvo vanenge vachitaura asi bhaibheri ichitaura mwari achisika akati no murume ndiye baba mudzimai ari pasi pemurume asi nenyaya yemarights iyi tarisai muone kuti vanhu vaakuenzana saka ndo pashatira zvinhu vawande
pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero
hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu nekuti kana mubhaibheri mukatarisa mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu noutsinya vakaita sevakadzi kana nherera asi zvinofamba sokudai kodzero dzatinoteedzera isusu tinofanira kuteerera mwari kunda vanhu ndo zvinotaura bhaibheri kutiteererai mwari kukunda vanhu saka kana kodzero dzevanhu dzaakuuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa namwari dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko ramwari bhaibheri dzikati kudzai chirikadzi vanhu kana vanhu vekodzero vakati ngazvitwe sokudaro nesu tinofanira kudaro asi tikaona zvino kana bhaibheri ichiti kudza mubereki wako asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa ipapo panenge pashata
saka sokuona kwenyu nyaya iyi yobatwa sei vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi maonero enyu ndapi panyaya iyi toita sei
pana 1 vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwamwari saka mubvunzo wekuti saka zvoitwa sei toita sei hatingadzinge vanhu vakadaro asi 1 vakorinde 6 vhesi 11 yobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe venyuti zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa asi vakaitwa vatsveni neshoko rakristu saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yamwari ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni vagofanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwamwari kuwedzerawo zvakare ndichiti shoko ramwari rinobva rati zvakare pana vakorosi 3 vhesi 7 inse kuti kutangira pavhesi 1 pacho asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo vamwe vaine maimboita usa izvozvo asi makazo pavakachigamuchira kristu vakachinja maitiro vakatanga zvino kuchitedza mitemo yamwari saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yamwari vofamba vachitedzera iyoyo
saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii
ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa namwari wedu zvimwe navo mangwana vachatendawo
aiwa vateereri tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kusouth africa kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi
tinotenda Tanonoka Wande nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino vateereri tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi dynamos yaro waiyo 3-2 nebulawayo chiefs chicken in 0 caps united 0 shisham 1 simba bora 1 aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana mangwanani ndokusiyai mina gibs dube munhau dzeisindebele Thank you.
kuizika tisenda.